Vakafano bata chigaro chemeya weHarare vaStuart Mutiswa vati zviri pachena kuti guta reHarare ndiro ranyanyo vhiringwa nechirwere ichi nekudaro vanonga vagare mudzimba sezvakataurwa nehurumende senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. VaMutiswa vayambirawo vanotengesa zvinhu zvavo mugwagwa kuti vatevedzere mitemo yakataurwa nehurumende uye vagare kudzimba dzavo munguva ino.
Tiri kukurudzira vanhu kuti vagare kudzimba. Kunyanya mavhenda muguta hatisi kutarisira kuti vavemo nevanoita zvemushikashika. Tiri kukurudzira kuti vanhu vagare mudzimba vateerere zviri kutaurwa nehurumende maererano nekudzivirira chirwere checovid-19. Chiriko zvechokwadi, tikasateerera tinopera.
VaMutiswa vaudzawo vatori venhau kuti kanzuru ichatora mukana wokuvharwa kwenyika kuchenesa guta.
Tiri kukumbirawo kuti nguva iyo ino tichaishandisa zvakare isusu seguta kuti tichenese papo pose panga pachirasirwa marara tichishayiwa mukana nekuda kwekuwanda kwemotikari nekuwanda kwevanhu.
Asi mumwe mugari wemuHarare, amai Barbara Depetepe, avo vanorarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa, vaudza Studio 7 kuti nzara ndiyo inovasunda kuti vabude mudzimba vachinotsvaga cheuviri zvisinei nechirwere chatekeshera ichi.
Tinozviziva chaizvo kuti chigwere chiripo ende chapararira chauya kuipa. Asi tinorarama seiko isi tisina chikafu apa tinee tichida zvokunotengesa? Saka wodini uri mudzimba? Chigwere chiriko asi torlei.
Mumwewo mugari Muzvare Tendai Chiduku vatiwo kanzuru yeHarare inongogona kutaura chete, vachitiwo havaoni kanzuru ichichenesa guta munguva iyo guta rinenge rakavharwa.
Palockdown yekutanga payapaya vakambotizvo vachachenesa guta nekuti vanhu vakavharirwa vaona mukana wokuchenesa, but hapana zvakamboitika. Semune ipapapa handione zvichiitika ini. Vanenge vachitongoti nyeperowo zvavo kuti vachagadzirisa zvinhu. Marara akawandisa senge muno muHarare hazvisi kutomboita.
Hurumende yakaisa mutemo weNational Lockdown Level 4 kwemazuva makumi matatu senzira yekurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 icho chakabata vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu ane makumi matanhatu nevashanu nezuro uye kuuraya vanhu makumi matatu nevana nezuro wakare. VaMutiswa vatiwo zvipatara zvekanzuro yeHarare zviri kugadzirirawo kutambira varwere vakawanda sezvo vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vari kukwira muguta reHarare. Vanhu mazana manomwe nemakumi manomwe nevanomwe vakabatana nechirwere checovid-19 muHarare nezuro uye vanhu gumi vakafa nechirwere ichi nezuro. Kusvika nezuro guta iriranga rarasikirwa nevanhu zana nemakumi manomwe nevana kana kuti 174 uye vanhu vakabatwa nechirwere ichi muHarare chete vava zviuru zvishanu nemazana manomwe nevanomwe kana kuti 5707. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.